Kana muchitaura nenyaya yekudisconnecta vura, government takati isisu vura haidisconnect. Ngava taurirane nevanhu vanova oama. Nyaya yekusawirirana pakati pevagari veHarare nekanzuru yekuHarare. Inyaya inoti nesei nokuti inini nava chombo minister of local government tamboi kurukana mbichana asi tichakukura nezvayo. Tione kuti tingabatsira sei. Vagari veHarare nekansiri kuti vahwisisane nyaya irege kugara iri kumatare ezvimosva.
Nasi pepanhau reHerald rukuti iro kanzuro yeHarare yatanga chirongwa chekuisa anonzi nechirungu maprepaid water metering systems. Mungatitaurire zvakazara pamusoro pechirongwa ichi.
Kare vanhu vekuHarare vanga vachichajiwa mari yemvura asi vachikombureina zvavo kuti havana kushandisa mvura yakadaro endezve saizvozvo government yakataura kuti zviri nani kuti kuiswe mamita kuti munhu abhadharire mvura yaashandisa kana kuti atenge mvura in advance apanche maliters ake ashandise madiro ake kana maliters ake atenga apera odaro chiitira kuti arege kuchajwa zvinhu zvaasina mvura yaasina kushandisa. Kana yabudirira chido chete ndechekuti zvichaita kuti munhu wese anoda kuti ave neprepaid meter ave nayo. Whether iprepaid kana imita isiri prepaid, munhu wese muZimbabwe anofanira kuti ave nemita kugeja mvura yaashandisa.
Tiri kutarisira kuti chirongwa ichi chapera rii nekuti tiri kunzwa kuti chamuri kutanga nacho inonzi nechirungu pilot project. Schedule yacho yakamira sei yemamita aya?
Kana iyoyo yabudirira inonzi pilot project, then vanenge vachiziva kuti aiwa inoshanda yobva yaisiwa muZimbabwe yese. Kuti chatora nguva yakadini, chatora kanguva nokuti inofanira kuitwa mumafazes.